Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu chikumi 28 2023. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutongo wabva kudaro tinogamuchira. Zvakare ndivo patinotaura kuvanhu kuti aiwa kana tichitaura kuti tinomirira vanhu tiri kugwira kodzero dzevanhu, haizi nyaya yekuti kungofungidzira. Tinenge tichitaura kuti pane kodzero dzevanhu dzashungurudzwa.
Dare repamusoro muSouth Africa rinopa mutongo wekuti hurumende yenyika iyi yakatyora mutemo pakuda kudzinga zvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permits. Hurumende yoramba kurudziro yeAfrican Commission on Human Rights yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasaise runyoro rwavo pabhiri reCriminal Reform Bill riri kunzi nevamwe Patriotic Bill. Asi vamwe vemasangano akazvimirira woga vanoti mutemo uyu unopa kuti Zimbabwe iite seyakageza negoka munyama. Tine hurukuro nemutungamiri weFree Zimbabwe Congress vaJoseph Busha vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reHigh Court muPretoria, South Africa, nasi rapa mutongo unorambidza gurukota rezvemukati menyika iyi vaAaron Moswaledi pamwe nebazi ravo kusunga kuburitsa munyika iyi kana kuchengetedza zvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit asisashande kusvika nyaya iyi yapera kutongwa kumatare. Mutongo uyu wapiwa panyaya yakakwidzwa kudare nemasangano anoti Helen Suzman Foundation remuSouth Africa rakamirira zvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZEP akaguma kushanda izvo zvakanga zvatarisana nekudzingwa munyika iyi. Mutongo uyu unotiwo nyaya iyi inofanirwa kunzwikwa mudare mukati memwedzi gumi nemiviri. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutungamiri wesangano rinomirira zvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Global Forum Dr. Vusimusi Sibanda.
Mutongo wabva kudaro tinogamuchira. Zvakare ndivo patinotaura kuvanhu kuti aiwa kana tichitaura kuti tinomirira vanhu tiri kugwira kodzero dzevanhu, haizi nyaya yekuti kungofungidzira. Tinenge tichitaura kuti pane kodzero dzevanhu dzashungurudzwa. Saka izvi zvataurwa nedare rekuHouten North ndicho chokwadi chinoratidza kuti minista havana kumbofunga. Vakangotora zvavo zviri nyore kuti vangaita chero chii chavanoda, asi vakakanganwa kuti South Africa inyika inebumbiro rezvemutemo inonzi constitutional democracy, zvekuti kana munhu achinge atora decision rezvinogona kuendeswa kukoti yotariswa kuti yafamba nenzira dzakafanira here.
Tinoona kuti mutongo uyu uri kutaura kuti nyaya iyi inofanira kunge ichinzwikwa mukati memwedzi gumi nemiviri. Munoti ionei nyaya iyo?
Chaizvo chaizvo, pane mitongo miviri. Umwe ndewehelen Suzman nokuti makesi acho anga akati wandei. Umwe ndewechii? Ndewezimbabwe Immigration Federation. WeZimbabwe Immigration Federation nekuti yanga ichiri interim order, zvinoreva kuti chikumbiro chenguva shomanana. Ndiyo inoti zvinoreva kuti pamwedzi gumi nemiviri inotevera pagore vanofanirwa kunge iyo nyaya chaiyo chaiyo yavanoda vange vaiendesa kukoti. Asi mutongo wekuHelen Suzman nekomsa unoti iyo zvakare nyaya iyi inodzokerwa kuna minista kuti minista havana kuita chaizvo chaizvo vaifanirwa kuita. Saka ngaidzokere, vanotanga patsa process yese inoreva kuti vanofanirwa kutaura nevanhu vakashungurudzirwa kodzero dzavo nevamwewo zvavo nevane interest nenyaya yacho iyoyo. Saka mitemo yacho miviri yese inopa gore kuti pange paine chinhu chinoitika.
Tingaonawo here iyo hurumende yeSouth Africa kuburikidza nebazi iro remukati menyika vachipikisa mutongo uyu kumatare?
Chero vakaupikisa, pane mitongo miviri. Kuti vapikise miviri vaende kuSupreme Court of Appeal vanga vachiita zvavo, asi chatinoona ndechekuti chekutanga mutongo uyu unotoenda kuConstitutional Court nepekuti wakataura kuti in terms of legality section 1C yeConstitution obumbiriro remutemo zvavakaita hazvisa mutemo. Saka kana vakaiapila zvinongowedzera nguva chete, asi iyo dhisizhoni yavakatora yatosvika pachinguva chekuti minista vagare pasi. Uyezve zvandinoda kutaura ndezvekuti minista avakava pane nyaya iri kukoti dzatiri kutaura izvozvi ya-2017 yakaitwa nemurazo human rights pavakatadza kuchinja mutemo wesection 34(1)(b)(d) yeimmigration act.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano rinomirira zvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Global Forum, Dr. Vusimusi Sibanda, vachitaura vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Mumwe mukuru anoona nezvekodzero dzevanhu kana kuti African Commission on Human and People's Rights Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information, Muzvare Ovina Gerisha Topsisono, vakanyora tsamba kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachivakurudzira kuti vasaise runyoro rwavo pabhiri rekuvandudza mutemo weCriminal Law Codification and Reform Amendment Bill. Bhiri iri rinodaidzwa nemadunurirwa kuti Patriotic Bill. Rine chirango cherufu nekutongerwa kugara mujeri kune vanenge vabatwa nemhosva yekukurudzira kuti nyika itemerwe zvirango. Asi Muzvare Topsisono, mutsamba yavo kumutungamiri wenyika, vanoti mutemo uyu unotyora kodzero dzevanhu dzekutaura vakasununguka, kunyora tsamba dzenyunyuto nekuungana vachiratidzira. Vamunangagwa Mbune vachinyora mubepanhau reSunday Mail vakati mutemo uyu hauna kuipa nekuti pane vari kushandiswa nehurumende dzekunze kuvhiringidza zvinhu munyika. Asi vehurumende dzekunze ava vanoti vamunangagwa vanotonga nedemo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi.
Zvandingangotaura Blessing ndezvekuti ndiri kuda kutomhanya kunovakurudzira kuti vakasire kuisa runyoro rwavo pamutemo iwoyo nekuti wakaisvonaka zvakanyanyisa. Vari kutaura nezvemutemo uyu havasi kuverenga mutemo wakabuda mudare reparamende kuti unorevei. Zvaunoreva muchidimbu ndezvekuti kana munhu akaenda kunze kwenyika onoita musangano nehurumende yeikoko, musangano uri wekuti nyika yedu inge ichiisirwa zvirango zveupfumi kana kuti vekunyika ikoko vasatengeserana nesu, zvinove zvinozokonzera kuti vanhu vemunyika medu vange vachitambura zvakanyanya iyoyo taakuti imhosva. Hautaure kuti kana takange takagara zvedu tiri pamurombedzi paya papandinobva tiri mbawa munhu tobva tatanga kuti vamunangagwa vakonewa wosumba. Aiwa, izvo hazvino mutemo iwoyo.
Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vari kutiwo hurumende inenge yakushandisa mutemo kumbunyikidza vanhu, vachiti pane mitemo yakawanda wanda iri kuunzwa nehurumende yakanangana nekuti pasava neanoti bufu kana hurumende yakanganisa.
Izvozvo hamene kuti vari kuzvivaneti. Mukatarisa mitemo yatiri kuisa nyanyewo iyi, haukubata kana ugere kumba kwako Blessing, uchiri kuenda kunotsvagana nedzimwe nyika kuti kwedu endai munoisa zvirango zveupfumi, hauna anokubata. Chero ukakwira pamusoro pechuru ukaimba kuti munangagwa akaipa, hauna anokubata.
Ko vamwewo vanoti izvi zvinenge zvisinganyatsoenderani nezvinotaurwa nemutungamiri wenyika vamunangagwa vanogara vachibuda pachena kuti zvekuti vanhu vatongerwe rufu handi zvinhu zvavanowirirana nazvo, asi mutemo uyu uri kuunza chirango ichocho, zviri kufamba sei?
Zvakaita kuti tinge tichizviisa ipapo kuti ndezvekuti mitemo yedu yemuno munyika zvekutongera munhu kutaura wechirimo hasika zvabviswa. Saka mutano kwenezvera munoona kuti mhosva dzinoparwa nemunhu achiparira nyika kana kuti macrimes against the state akaita sana terrorism, kuda kubvisa hurumende nechisimba mupengo iwoyo kuti unotongerwa kufa zviripo, ndo zvakafanana nezvizvi. Takangozvienzanisa tikati zvakafanana, asi isu senyika sekutaura kwamataura kuti mukuru wenyika havafariri kuti vanhu vaurawe. Makore makumi maviri ani anoraudzira hatisati tambouraya munhu chero akatongerwa kufa.
Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mukuru weMisa Zimbabwe Dr. Thabani Moyo kuti tinzwewo divi ravo.
Aiwa, tinowirirana nekutaurwa kuri kuitwa nenhume yeAfrican Commission on Human and People's Rights Muzvare Topsy Sono vachitiwo mukuru wenyika yeZimbabwe ngaadzamise ndangariro aregere kusumudza dhiri iri kuita mutemo, nekuti rine zviga zvakawanda zvinovhiringa maererano nebumbiro redu remutemo, maererano nezviga zvekoko kuAfrica Commission on Human and People's Rights. Zviga zvakaita sedeclaration rekufambisa kwakanaka kwemashoko rine zvikurusa mukana wekuti rinokwanisa kushandiswa zvisizvo kupinda kusora mumashoko evanhu, kukanganisa kodzero yatinotiyo right to privacy, kukanganisawo zvakare gungano kana right to association.
Asika tichitaura nehurumende kana kuti negurukota rezvemitemo vaZiyambi vari kuti aiwaka vanodaidzira zvirango vanogona kuti vanhu vakawanda vatorasikirwe neupenyu, nekudaro vanofanira kuti varangwe zvakaomarara.
Zvatinongotaura ndezvekuti nyika yeZimbabwe haishandi yakazvimirira kana kuti iri island. Nyika yeZimbabwe ine mukana uyezve ine zviga zvainokwanisa kushandisa kuti inge ichiyana dzimwe nyika. Hazviisi mumaoko ezvizvarwa zvenyika kuti nyika ipokane neimwe nyika. Kasi nyika mbiri dzinogona kupokana, nyika nhatu dzogona kupokana. Zviri pautungamiri wenyika iyoyo kuti vagadzirise nhuna dzavanenge vanadzo.
Asi ka hurumende iri kuti woka handiyo yega nyika ine mutemo wakadai zvekuti vanhu vese vangabva varwa bembera vachiti Zimbabwe iri kutonga nedemo.
Aiwa, isu tinoziva kuti kana bere roda kudya vana varo rinovapomera kuti vari kunhuhwirira kunge mbudzana. Chatinotaura isu ndechekuti mumuonero watiri kuita muzvara nhasi hazvina kunaka kuti munhu wemuZimbabwe anzi anopedza upenyu hwese mutrongo nekuti ari kunzi ataura nechimwe chizvarwa chekune imwe nyika zvisina hurumende inenge yazvibhuyira. Kuti zvakaitika kupi kana kuti kunani ndeimwewo nhaurirano yeumwe musi. Kasi muZimbabwe inova iyo neutungamiri hwekutaura kuti tiri kuvakidzana nenyika dzepasi rose, hatidi kusiya munhu wose kana ani zvake mubudiriro yenyika. Kana youya nezvigamba zvemutemo wakaita seuyu, yaakuratidza kuti ibere roda kudya vana varo.
Uyo anga ari mukuru weMisa Zimbabwe Dr. Thabani Moyo vachitaura vari parunare muHarare.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu.
Muchirongwa chedu chatiri kutaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, nhasi tine hurukuro navaJoseph Makamba Busha vanotungamira bato reFree Zim Congress. VaBusha vanoti vakasarudzwa kutungamira nyika havadi mari yemuhoro nekuti ndimuzvina bhizimisi ane zvinhu zvake. Ngatinzwei hurukuro yataita navo kuti sei vari kuda kukwikwidza.
Hurumende iripo haisi kukwanisa kugadzira nyika kuti munhu wose akwanise anokwanisa kuenda kubasa akwanise kushanda akwanise kurarama zvakanaka nemhuri tinofunga tane makore makumi matatu chaiwo Zimbabwe vanhu veZimbabwe vachinetseka vana vachienda kunoshanda kunze kwenyika vana baba vachienda kunoshanda kunze kwenyika ana mai nomunhu wose saka tuda kuti tichipinde titi aiwa tinotenda awakauya pamberi pedu akatungamirira muhondo iye zvino zvitakuda vanhu vanokwanisa kugadzirira upfumi hweZimbabwe kuti hukwanise kushandira munhu wose saka tiri kuti isu seFreedom Congress vagoni vebasa tauya kuti tipedzese zvakanaka zvakatangwa newakauya pamberi pedu zvavasi kukwanisa kupedzesa
asi kunze kwavabusha makakwanisa here kuti vamwe vebato renyu vakwanisewo kukwidza musarudzo dzingave dzeparamende kana makanzuro
hongu aiwa tinawo veparamende tine vanhu vanokwana 9 tozoti makanslers ndichiri kupiwa kuti vangani vakakwanisa kuisa mazita awo successfully but hongu tinawo maparlamentarians nemakanzera
munozotungamira nyika sei kana musina nhengo dzedare reparamende dzinenge dzichikutsigirai nekuti vashoma kava vari kukwikwidza kubato renyu
aiwa ichokwadi ichocho kuti vashoma vari kukwikwidza munoziva zvakawanda zvakatinetsa kuti tikwanise kunge tichifielda macandidates ose mu-210 constituents ose but zvisinei chikuru chatiri kuona isisu ndechokuti anenge ari mukuru baba venyika kana kuti mai venyika iye zvinezvi varume chete varipo baba venyika ndo vakuru ndo pari kunyanya kutwadza ipapo munoziva kuti MDC yaimbove nemaparlamentarians akawanda members of parliament akawanda asi hapana zvavakwanisa kuita kuti vachinje magariro enyika nokuti vanga vasina executive power saka tiri kuti aiwa pari kutadzwa chapo chaipo ndepe mukuru wenyika ndo pari kutadzwa utungamiri womukuru wenyika ndo pari kutadzwa saka ndiri kuona kuti ini ndine experience uyezve nomaziyo acho okuti ndigadzise nyika kuti inakire munhu wose maMP tichashandawo nemamwe mabato vanenge vane maMP asi tikakwanisa kuchinja pamusoro apa I think senyika tinenge taita setabva mumatambudziko
vamwe vekubato renyu vanenge vanga vachitiwo makavavimbisa kuti muchavabhadharira mari asi hamuna kuzoita sekudaro mungataura kuti zvakafamba sei
zvakanetsa pae yaive nyaya yekuti panga pasingabvumirwe mabank transfer ndochokutanga chechipiri taida kunzi monzi swipe kana kuti mobhadhara cash isusu hatina vanhu vari kutibatsira nemari dzokuti tinge tichibhadhara saka zvakazotiomera pamberi apa kuti first tikwanise kuti tifielde all the 210 MPs dzaidiwa nokuti vazhinji zvamunongoziva nyika haina kunaka muZimbabwe ikonomi yakaoma saka vazhinji havasi kumabasa havasi kuhora saka zvinhu zvakazotiremera sebato kuti tikwanise kunge tichiisa mazita ose evanhu nokuvabhadharira nenguva yakanaka yaidiwa
asi mune chivimbo chekuti munokunda here sarudzo idzi nekuti vamwe vari kuti nhandare yacho inenge isina kunyatsoenzana
aiwa kukunda I think iye zvinezvi vanhu veZimbabwe vadzidza 1980 taive nekodzero kupemberera nokuti taive netariro kuti nyika ichanakira munhu wese patakabva kuhondo in 2017 vamwe vakapemberera ne-2018 vamwe vakapemberera asi mukuona kuti upenyu hwatoma zvakanyanya saka ndiri kuona kuti mhuri yeZimbabwe inenge yatidzidzei kuti matakaja kare anyaradze mwana
mutungamiri webato rinopikisa reFreedom Congress avo vari kukwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vaJoseph Makamba Busha vachitaura vari parunare muHarare Mitumbi yevanhu vatanhatu inonzi yaburitswa kusvika pari zvino pamugodhi wakadhirika paRainmine pedyo neBindura nemusi wa24/10. Mapurisa akanyora padandemutande ravo reTwitter achiti parikufungidzirwa kuti painge paine vanhu vanomwe vainge vadhirikirwa nemugodhi uyu. Pamugodhi apa parugara pachifa vanhu vanenge vachichera goridhe zvisiri pamutemo. Izvapa kuti hurumende iti yave kuda kumbovhara mugodhi wacho. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata meya weBindura vaBrian Campbell.
Chokwadi kuRainmine panzvimbo yakamboita tsaona Aurelia pamwe chete sapo paitwa zvekare tsaona yakafanana neiyoyo ikashaika vanhu vanechitsama kunyange vasikunya kuzivikanwa kuti vangangova vangani asi pane mitungi yakuburiswa mitanhatu kusvika zvazvava iko zvino zviri kunze.
Saka vari kuedza kubatsira vakawirwa nemugodhi ndeanani chaizvo?
Zvagara zviri mapazi akasiyana-siyana ehurumende kusanganisirawo nemigodhi mikuru yatinayo muBindura, Fred Rebecca Mine, Sho Ekanto nemapurisa eZRP nevamwewo vari kuzama zvose kubatsira kuburisa vanhu avo. Asi mazuva apiwa ndeari pasi vaane kutyira zvekuti vanogona kunge pachizoshayika vanobuda vari vapenyu.
Saka sekanzuru muri kuitawo sei kuti pasarambe pachiitika njodzi panzvimbo dzakaita semugodhi uyu nekuti pari kuramba pachifa vanhu ka?
Kanzuru kubatanidza nehurumende nemapurisa eZRP tafamba kubva marimwe zuro tichevedzera vanhu vose kuti Rainmine nedzimwewo nzvimbo dzine zvimamaini zvakasarasara zvakavhurika takuchivhara zvachose nzvimbo idzodzo. Saka tanga tichishedzera kuti zvingada panogona kuendeo vamwe vainge vakapinda pasi kemugodhi vakwanise kubuda wane kuvhara tivhare zvachose kuitira kuti tisazowana zvekare tsaona dzakafanana neigodhi nekufamba kwemugodhi.
Meya weBindura vaBrian Campbell vachitaura vari parunare kuBindura kwakare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vechitendero chechiMuslim vatanga nhasi kucherechedza minamato yeEid al-Adha. Zororo iri rinozikanwa serekuzvipira sezvo vatendi ava vachitenda kuti muprofita Ibrahim ndipo paakaratidza chido chake chekupa mwana wake sechibayiro apo aiedzwa kuzvipira kwake muzvitendero. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi taita zvakare hurukuro naPresmo Musundi ari muSouth Africa uyo anokwikwidza mutambo wekuchovha mabhasikoro. Musundi uyo akaberekwa akaremara tsoka dzake anoti ari kutambira zvikuru zvaari kukwanisa kuita kunyangwe akaremara. Ngatinzwei hurukuro yaaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ngati muchidimbu ndakaenda kuZimbabwe muna April ndichienda kumaRoad National Champs anga achiitwa kuBulawayo musi wa15 nemusi wa16. Asi ini ngati handina kuzokwanisa kuresa kugurupu randaifanirwa kunge ndichimanya naro rinova ndiro rezvirema. Hana kuzokwanisa kunge tichiresa resi yakabva yakanzeriwa nokuda kuti anga tisina maendries akawanda. Chibva ndadzoka kuSouth Africa Jiva ndazo dzoka futi kuzimbawe muna June. Ndokunga last of last week ya papa na ndiru kuzimbawe kushawasha kuma Zim Mountain Bike National Champs.
Maitwa garubatsiro rwokuti munge muchi kwanisa kuzenge muchienda kuma kwikwaya makakwanisa here kunge muchiwana vakakubatsirai
ndinotenda zvikuru sei kune veruzhinji vakaisa rubatsiro vakazobatsira kuti ndinge ndichikwanisa kubudira kuenda ukoko kunoti zviroto zvandakatarisana nazvinge zvichienderera kumberi ndingati hapana kana kumboita disappointment yerubatsiro watakange tichiita through GoFund raising Naita zveku raise abatsira vanhu kuraise mari ngati zvakafamba zvakanaka tikawana rubatsiro re maya ndanga nditarisira kuti ndichange ndichitsvagana nayo kuti ndikwanise kubudirira kuenda kuma nationals ningati vanhu vakatambanudza ruoko vakabatsira vose tinotenda zvikuru sei murambe makadaro murambe mine moyo mumwe tirambe tichibatsirana chienderera mberi mukusimudzirana muzviroto zvatinenge tinazvo
mijao mingane yamapinda mushure mekunge mawana rubatsiro
Ingati pari zvino kubva muna April pandaka kumbira rubatsiro marace matatu anova ndiwo andaita oromana mamwe acho ndingangotanga ndingangongenda kangamwa zvangu abuda mumusoro yekutanga ndiyo yema nationals yandakaenda kubulawayo ndandaita number 10 sezvo race yandandifanirwa kuita yezvirema yanga yakanzeliwa ndakangozopinda kuma time trials ndandakaita ndichibva ndadzoka kunoku ndichibva ndauya ndobva ndatanga kuita ma trainings again then I was happy to be selected kuchova ma African champs akaitigwa kuno ku South Africa 2023 ndikabuda ndiri pa number 18 ndikabva ipapo ndikaenda kunochova inonzi Joburg to sea kana kuti Goteborg for 6 days ndikabuda ndiri pa number 9 ndikadzoka zvakare ku Zimbabwe kuma mountain bike champs ndikanohwina ma mountain bike national champs pari zvino ndichitaura ndini ndiri Zimbabwe national champion 2023-2024
Muchiri kushanda nechikwata chekuSouth Africa here kana kuti matowe kuZimbabwe.
Ndichiri kumhanya nechikwata changu chekuno kuSouth Africa kuno ndiko kwandiri pari zvino. Ndo chikwata chandichiri kumhanya nacho. Asi muchidimbu ningati dzimwe nguva ndinofanirwa kunge ndichibuda ndichienda kundomhanyira nyika muNational Team muchikwata cheNational Team yeZimbabwe. Iye zvino tine urongwa hwekuenda kuma World Champs unova wandichada zvakare kuzotsvaga rubatsiro zvakare kubva kuvanhu kuti tikwanise kunge tichibudirira kuenda kuScotland UK muna August kuma World Champs kunomirira Zimbabwe
kune vamwe vari kurarama neurema kunze uko vanobva vangota nezvandiri handina chandokwanisa kubura ishoko ripi ramungavapawo
kune vamwe vari kurarama nesituation yandiri yakafanana neyandinayo pari zvino dzimwe nguva tinokanganiswa nekuda kweunyope kana kuti usimbe wokusada kuita chinhu nokuti munhu ne achizviti ini nokuti ndakadai but chimiro chaunenge uri handicho chingakutadzisa kuita chimwe chunhu nokuti dzimwe nguva unogona kurega kuchiita but chiri chipo chawakapiwa kubva kuna Mwari ngatibude panze tibude pachena tiwane rubatsiro tiwane kubatsirika
Presmo Musundi ange ari parunare ku South Africa na Jonga Kandemiri wa Studio 7. Muchirongwa chedu chelive talk diaspora forum na 8 p.m. nasi tiri kutaura nezvaro reZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvemutongo wedare repamusoro rekuSouth Africa wekuti kudzingwa kwezvarwa reZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe exemption permit kwainge kusiri pamutemo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shamisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare repamusoro muSouth Africa rinopa mutongo wekuti hurumende yenyika iyi yakatyora mutemo pakuda kudzinga zvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe exemption permits. Hurumende yoramba kurudziro yeAfrican Commission on Human Rights yekuti mutungamiri wenyika asasaine biri recriminal reform bill riri kunzi nevamwe patriotic bill Tasuka kumagumo, echirongwa chedu cha nasi. Anukuonika ene mfaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC. Doksi ya emina PJ, Praxidis Jeremiah, munaudze, isindebele.